Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kushandiswa kwezvinodhaka munyika idambudziko uye hurumende iri mushishi yekurwisa dambudziko iri.
Hurumende ine urongwa ihwohwo hwairi kuita nenyaya yedambudziko irori. Izvozvi zvedambudziko riri kutorwa hatingati pachirungu very serious nehurumende. Bazi rezveutano zvichibatana nevamwe vakazvimirira vari munyika munomu vari kuita dzidziso yekudzidzisa zvakaipira izvozvo zvatingati zvinodhaka zviri kuitwa nevana kuti vazive kuti zvakashatirei.
Mumwe wakamboshandisa zvinodhaka kwemakore mashanu vatapawa chandavengerwa vati kushandisa zvinodhaka hakuna pundutso.
Madrugs anoba upenyu hwemhuri yako chaiyo chaiyo. Madrugs anouraya mubereki akakubereka. Madrugs anokanganisa utano, saka hapana chakanaka chinobuda kumadrugs.
Vatiwo vanotengesa zvinodhaka vakarangwa, dambudziko rinogona kuderera munyika.
Munhu anorova mukadzi ano square nguva yakareba kupfuura munhu anotengesa madrugs mujeri. Sei munhu anoba anoworera mujeri asi munhu anotengesa madrugs aworere mujeri? Sei ndio mubvunzo wakawanda tofanira kuvunza hurumende yedu kuti ngatiitei tichisimbisa mitemo yedu kuti munhu anofunga zvekuda kutengesa madrugs atye afunge kaviri before atanga kuita zvese izvozvi.
Valavet Zungunde, avo vakashaikirwa nemwanakomana wavaishandisa zvinodhaka vati vanhu vanofanirwa kubatana nemapurisa vomhangarira vanotengesa zvinodhaka.
Community ngaibatane, ngaibatane. Vanhu vari kutengesa madrugs vari kutengesa vari mumacommunity. Saka community ngatiregei kurayirwa vana nevanhu vari kuita vari kutoita mari nokurarama neizvozvo. Mapurisa aripo, ZRP right now iri kushanda zvikuru. Ngatishandei pamwe chete nelocal police station yedu kuti tiripote vanhu ivavo at community.
Vatiwo dambudziko reurombo rinogona kusunda kunyanya vechidiki kuti vashandise zvinodhaka.
Avari kuenda kuinvestigate madegrees vati vazhinji vari unemployed. Saka vazhinji vari kushungurudzika zvikuru ndokuti havana maemployment. Tari Simon, takusvika tine mayouth anenge achigara kumbava ne 30 years, vamwe vakusvika 35 years, vamwe vari kutoroora vachitogara nana baba, vana baba vachitobvisa pfuma yemwana vachitosvika pakuendesa zvakare vana kuchikoro. Situation iyoyo iri kufrustrata mayouth mazhinji vari kuda kuwana employment.
Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vaMetha Monyamande, avo vane klinika yavo inobatsira vane dambudziko reutano hwepfungwa inonzi Insight Wellbeing, vaudza Studio 7 kuti zvinodhaka zvinokangasa pfungwa dzevazhinji.
Ndopatinoona kuti vana vazhinji vanogona kukurumidza kupinda mudambudziko iroro vasinganzwisise, nekuti vanenge vachingotiwo haa tikudya masiwitsi kana kuti tikumwa zvinhu zvinotapira zvinofadza.
Vachitaura nevatori venhau nezvekura kwedambudziko iri, mukuru pachipatara chengoma huru chinorapwa nekuchengeta varwere vepfungwa vakati varwere makumi masere kubva muzana, kana kuti 80% vainge vari kuuya kuchipatara ichi vana vechidiki nevamwe vakuru vainge vorwara nepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka. Mapurisa anoti asunga vanotengesa zvinodhaka vanodarika zviuru zviviri kubva munandira. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinoshandiswa munyika zvinosanganisira mutoriro, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita sebronchial syrup pamwe neheroin. Kuburikidza nechisungo kana kuti resolution 42/112 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa26/10 pasi rose richerechedze zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira kuremekedzwa pamwe nekusasarudzwa kweavo vanoshandisa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.